Mapisarema, chitsauko chemakumi mapfumbamwe neina. Haiwa Jehovha, imi Mwari anotsiva, haiwa Mwari, iyemi munotsiva, penyai. Simukai, imi mutongi wenyika, tsivai vanozvikudza zvakavafanira. Haiwa Jehovha, vakaipa vachasvika riniko? Vachasvika riniko vakaipa vachingofara? Vanodurura mashoko okuzvikudza, vose vanoita zvakaipa vazere nokuzvirumbidza. Vanopwanya vanhu venyu, imi Jehovha, vanodzvinyirira nhaka yenyu. Vanouraya chirikadzi nomweni, vanoponda nherera. Vanoti Jehovha haaoni, Mwari waJakobho haana hanya. Nzwisisai, imi vasina njere pakati pavanhu, imi mapenzi, muchava vakachenjera riniko? Ko, iye akasima nzeve haanganzwi here? Iye akaumba ziso haangaoni here? Ko, iye anoranga ndudzi haangarangi here? Anodzidzisa vanhu angashayiwa zivo here? Jehovha anoziva mirangariro yavanhu, anoziva kuti haina maturo. Akaropafadzwa munhu anorangwa nemi, iyemi Jehovha, munhu wamunodzidzisa pamurayiro wenyu. Munomudzora pamazuva enhamo kusvikira akaipa achererwa gomba, nokuti Jehovha haangarambi vanhu vake. Haangambosiyi nhaka yake. Kururamisira kuchawanikwa nokuda kwevakarurama, uye vose vakarurama pamwoyo vachakutevera. Ndianiko achandirwira pane vakaipa? Ndianiko achandibatsira pavaiti vezvakaipa? Dai Jehovha asina kundibatsira, ndingadai ndakakurumidza kugara parunyararo rworufu. Pandakati rutsoka rwangu rwotedzemuka, rudo rwenyu, imi Jehovha, rwakanditsigira. Pandakava nokufunganya kukuru mandiri, kunyaradza kwenyu kwakandivigira mufaro kumweya wangu. Ko, chigaro choushe chino uori chingashamwaridzana nemi here, icho chinouyisa kutambudzika muzvirevo zvacho? Vanobatana pamwe chete kuti varwise vakarurama, vachipomera mhosva yorufu kuna vasina mhosva. Asi Jehovha ndiye ava nhare yangu, uye Mwari wangu ndiye dombo randinotizira. Achavatsiva nokuda kwezvivi zvavo, uye achavaparadza nokuda kwezvakaipa zvavo. Jehovha Mwari wedu achavaparadza.